matori no tevedzera mutemo takaona kuti kune vanhu vakauya vakazama kuupa mudhuri wedu weHarvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House. Saka taenda kudare remagistrate court, dare rikatonga kuti mudhuri uyu ndewedu, tadzikidzoserwe headquarters yedu yeMorgan Tsvangirai House. Yanga yatorwa nevafana vakavakisenzeswa neG40 nevamwe vanotsigira G40. Saka tikunotora mudhuri wedu manje manje pachaenda messenger of court pamwe chete nemapurisa kunotora maofisis edu. Saka tahwina nyaya yedu toruzhinji rweMDC headquarters yenyu yava kudzoka, taihwina nyaya iyi kucourt.
Saka ivo vamwe venyu vatambira here mutongo wapiwa kudare uyu vamuri kukwikwisana navo?
Hatizive kuti vachati kudii nazvo, asi havana choice. Ndozvandaitaura paya kuti havana choice, havasi paposition yekuita negotiate. Ndozvatonga dare redzimhosva ratonga kuti kubvuta zvinhu zvisiri pamutemo hakubvumirwe. Hakasiki kutanga vanhu ava vachizama kudaro, vakadarozve pakashayika mutungamiri vedu vaTsvangirai. Asi isu tirikufara kuti building revanhu kana kuti headquarters yedu yeHarvest House yanzi idzoke kune avo vanofanira kutungamira bato iri, uyezve isu tiri kumirira kugadzirira mutambo mukuru wedu weExtraordinary Congress patichavhota zviri pamutemo tichitsvaga president uyu achativa vaTsvangirai.
Saka vanhu vari mumahofisi enyu vakaramba kubuda matanho apa amunotora?
Kubuda vanobuda, vanobuda chaizvo, nokuti oda yakatora ndeyekuti unotanga waita obey first wozochema zvako mushure ndomunyorera wataita oda yacho. Haisi oda yekuti ndichazopikisa ndozodii ndozodii, kwete. Unofanira kutanga watobvuma wobuda wozoirwisa wabuda uri kunze.
Tinonzwa kuti vechidiki vanga vatora muzinda wenyu vari kuti ivo ndo vakanga vakabata zvigaro muna 2014, manga muchivacherechedza here?
Vazhinji vacho varimo mukati havana kana chigaro chavakabata. Vanhu vakangobva kuG40 vakangotumwa kunzi vauye kuzobatsira vasanha vashoma-shoma avo vanga vatengwawo. Saka zvakadaro isu tiri kuti kune mapoliticians vakuru avo, ngavarege kushandisa vana vadiki. Ndokusaka tisina kushandisa chisimba chekubhuta bheki mudhuri wedu.
Mune umbo here vamonzora kuti G40 ndo ine chekuita panyaya?
Umbo hwedu hwakazarisa chaizvo, nokuti mukatarisa matwitter anonyorwa ndivo vanenge vachitopa mazano kuti MDC alliance itai zvakati, itai zvakati, itai zvakati.